Sekutanga pane Africa Zim Bank. Imari inouya sechikwere chinonzi malines of credit. And weAfrica Zim Bank wangu achitaura nemabhengi edu emuno zvisina hurumende mukati. Saka inyaya iri pakati peAfrican Zim Bank nemabhanga edu muno. Zvekuti isusu vanongoti taurawo kuti tiri kutaura nemabhanga enyu kuti wakwanise kuwana mari. Imwe 510 imari iri kubva kuIMF nekuWorld Bank. Sechikwereti vamwe vanoiti maSDR special drawing right sezvo chiri chikwereti mutemo wenyika unoti zvikwereti zvese zvinofanira kunge zvadiscaswa mucabinet tobvumirana zvozoenda kuparliament. Zvino takataura nyaya iyi mucabinet kuti kune mari iri kuuya, cabinet ikati inoda kuziva sezvo zviriwo mutemo wacho kuti mari iyi kana yauya inosenzeswa sei. Saka tichaendesa bepa rinotaridza kuti mari iyi tinoda kuti ishande zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Kana cabinet yangobvumirana nazvo mari yobva yatouya.
Tichidzokera kunyaya yemari iri kubva kuIMF, muri kutarisira kuti mari ichava yei?
Cabinet yesvondo rinoya inobva yapedza kuti mari inofanira kushandiswa zvakati nezvakati nezvakati. Saka yapadhuzi tiri kufunga kuti inoshanda chii. Handingatangi ndataura kati tabva kucabinet.